Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the deaths of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a five-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate. She is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we are also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be talking about the end of the song. Utumiso Dabengwa, lai wapo panjalo. Kuzo buya ke oku nengi zia kumbula lo chief ntlantla ya mangwe ndiweni, ose suswe oba induna, kona ngale ke intabaz induna, tako watu upa konoko. Kuzo buya ke lo Mary Mbaiwa, ikosirazi liga General Constantino Chiwenga, sikuluma nje use remand prison, kona ngale ke Harare, pandi kwe Harare. Kuzo buya ke kunengi simile sikuwazi laboto hotela kabako spedila. Umnyaka oza yopo ulipatileni, astokleni zulugandamu. Kunjalo. Mabalansi.
Aiwa, kuneo vachangu vakupinda mchirongwa. Tino kuchinga miza ipano pa chirongwa chedu che Live Talk. Tishuona isu kutita kushika pa kupera kwe gorerino ra 2019. Saka tichange tukutari sauti jii, shaka itika ilo gorerino. Shwamuchiri kurangari la umunyika. Tinoona kutita kawana vaimbo wa mtunga miru wenyika. Varopa tumugabe vachishaya gorerino. Tikaona shakare munguwa ya fura. Parizvino vanachiremba varikuwanikwa ivo vasiri kukwanisa kuenda kumabasa vachiti ivo mari dzavari kuhora hadzisi kukwana. Takaona zvakare tichitaura isu na Dr. Magombei ndo zvimwe zvakaitika ipo pano panhefenyuro ye Studio 7, asi tichange tiinemi ipo pano tichionesana nhasi. Taona isu mai Mary Chiwenga, kana kuti Mubaiwa, mukadzi wa General Constantino Chiwenga, vachinzi ivo vari kumboramba vari muchizarira vozoenda pamberi pedare musi wa 14. Saka zvimwewo zvatichange tiri kukuru kuya uda toda kunzwa kwamuri kuti imi ranga rakamira sei gore rino, uyezve zvii zvamakasangana nazvo. Vazhinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva. mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvava zvakamira sei pagore irori ra2019 regai timbonzwa kuti vatichive kwamutare
isusu seguta so far atina chatingakwanisa kubata kuti chichiri pano chatakakwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzwa hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti yakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukunzwa kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofanira yane gore yakamira pari zvino inotori nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mupengo haasitori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatatarisa kuti investment mari iyoyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanise kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana paki chaiye kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tichi kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafanana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana panhu pationa kuti madiamonds akwanisa kubhenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwaya hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafileo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwaya vari kungouya kuzoluta vachienda uye tine fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iri iyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now, we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit, asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky T. Chirumiko. Now, the album is titled Njema. So, according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, a clear attack on the authority, as has been Kasong Kachecha. So we've not been able to contact Chirumiko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about ukuthi kambe umnyako zayo uyabubaphatheleni. So ake sizweni ke abantu bekhuluma ngalokhu sibe sizingena ke kuhlelo lethu kunjalo. Yes, sadinga ke sizwe ukuthi uproducer wethu angathi
abantu bavutshelwa amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibone ngani abayenze i-follow-up yamacala abantu beyinkohlakalo ebabophileyo i-follow-up yakhona ikuthatha i-case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i-case number yomuntu obabophileyo sekusiba le-reference ukuthi lanxa usucubungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathana thelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngoba ngani kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwali. Ngiyabonga.
Ninjani msakazi, basakazi bonke be-Studio 7, ninjani impilo? Hayi, mina ngiphilile basakazi. Hayi, kizimu sibe right, siro thinking out, hey. Sisele smart, siye ekhaya, hey.
Mina phepisana sangweni ngiseJohannesburg ngokuphuma ekhaya ngisenkaya. Ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele lekhe kusele nalabo bantu labo akade bekhona since 1980. So yini esiyi-expect ukuthi izoshintsha ngo-2020? Ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANU-PF.
Ayi, ukhuluma ngomgcini Dladla osukela uPane eMzola, eMzola K4. Kodwa kwathezinisebutswane efonsistown yabrolo. Alinjani basakazi bakwa-Studio 7, hayi thina siyaphila. Banjani abanye? Hhayi, umnyaka lo imukunzimela sibili, hhayi ukunzima. Okuthi lapho engikhona thina siyabantu esenza ama-peace job anje, hhayi lo nyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yabutswane, hhayi pa-peace job bewomile. Asazi ukuthi omnye ozayo, omnye ozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama audio besitsho ukuthi umnyaka oza babona njani. So marvelous that those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma ukuthi ke uWinky D sizwa kuthiwa ke kule nkinga, inkinga enkulu, album yakhe lethi Njema ungazani sokumele zimkhalele. So kuthiwa ke umanager wakhe usemapoliseni, sikhuluma khona manje CID Law and Order. So siyabona njalo ke kulabantu abalokhu be-Twitter ngakho lokhu banenge okunye omangalisayo. So ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha sizuthi luya ngaphi. So zulukandaba asitshoveni.
Aiwa, tiri panyaya idzo dzevaimbi, tine mutereri wedu mukuru, top fan wedu akatanga nesu pano pa Studio 7 kubvira 2003, abvati ndi Donald Mamboma. Hanzi tetema avi endi mukoma Gibbs, murisei ko musakanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs, we had omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad. And we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mutukudzi takaona vachitisiya iro gore rino, saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti, ndokutaura kwari kuti so thank you so much, Donald. Saka kune vese vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza. Ipana Kelvin Mindu ari pano, Wagona Chitova hanzi Simavi, how are you? Aiwa, inini I'm okay. Simeon Banda hanzi, muri seiko vachamarari nevateereri veStudio 7? Ini ndotamba hangu, saka nyorai namba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu. Vagava Mutandavari vabva vaisa zvatataura, vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei, tirikuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga. Aiwa, tinotenda. Bernard Vukumbwe ari kuti muri sei tete, kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira, munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA, tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians, a hard year indeed politically. It is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi, aiwa kunoti riwadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa, isu kunoti riwadi wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri, tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020. Kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzawo kuti imi ndezvipi zvamu kasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume uTamu okagwai kunjani nge mfowethu kula ngapha kweCanada, silethemba lokuthi uyaphila, uti nami ngikhona ngibukele mfowethu. Timhlabangane uti amachono Dube kunjani kula ngapha lapho khona mfowethu, ubona njani umnyaka obuyayo? So ke khuluma khona phesizo Thobe ePandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje, ndingabe likhona kuFacebook, libe khona kumawebsites ethu, ndendaweni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imilayezelo yenu kwezithi sibale. Kuzobuya ke uvelaphi Sindi Moyo uthi, yo, that's a lot of things, bekunzima lo nyaka. Ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo kuzaba ungconywana. Giant Nyati uthi salibonani, ngibukele ngikwele Botswana, kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshwele kanzima, 2020 as wasthi kuya ngapi? So kutho sile khola kubani?
Anzi tina khola varipo panare. Hello khola.
Hello.
Ye, kutwa Kingston kwanapo sekuqinwani. Kingston kunjani?
Ngila ngiyaphila kunjani baba?
Ngiphilile ungapho kwanapo Kingston.
Ngilapha eGoku.
Ye, kunjani eGoku? Uyahlanyela uchinda kwanapo?
Ya sasa yiki manje hayi izulu kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyafiyo.
Ni kunjani?
Ha kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya ubona njani mfowethu?
Mina ngibona ukuthi kuzaba kunzima kakhulu ha uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla sizasela imali sizasela izinto sizasela konke. Ambona ukuthi kuzaphatheka ngani? Hayi kela ukuthi inkosi ibuzise sibili hayi lapha siyafake njalo hayi ukuthi idola ithi ngiyabena singaseza ambona ukuthi idola iyancedisa kanjani ha umnyaka ozayo ha sinafa nduna
manje upoli nalingenzani ungenzani phela kwenitwo siphilise uphila njani khona
alapha siphila ngokuthwala into lezi zamadona lezi manje iyazi ukuthi ifuel yathi engayithola ngapi ifuel kakunda umsebenzi yabo ukhona kudalana lowo ukuthi ungathola umumbu uhambelao kumbe eganyungu uhambelao kumbe kolimango uhambelao kumbe ekana kumbe ngati but idizini lakhona liyadula kule nto ngayothi ungayibamba kanjani
hayi siyakuzwa kakhulu phosi lokugcina mfowethu
ukugcina mfuna ukuthi ngibengelela abantu abangimazayo amabruramu oborukobo labo nabanye olivingstone omilton ukuthi hhayi madoda akisebenzeni kanje sincedisane singafa singabambisana kahle
awuboni ke mfowethu sibonge kakhulu kingston ungajelela kusasa khona lapha egogwe
ebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumelawe futhi
hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa konabo bye-bye
baba
all right bye-bye so that is Kingston he says he doesn't see a good year in the coming year so he says people already are starving people need some kind of help you know in terms of food aid so he says the rains are just hazy like there's almost nothing mm-hmm. according to him so the agricultural season says he says it looks a bit bleak you know
regaitenderere mberi tichiwanikwa isu tichiverenga zvamuri kunyora ipo pano paFacebook page yedu totora kutora mukana uyu wokutenda vese vanogara vachititsigira pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya top fan yedu Elder Piri ndovaye vati very hard year indeed Leon Gezi anzi muri seiko zvenyu ikoko ndovati vari kuCape Town Michael Mapipi ari pano Makuramini anzi pakaipa zim yaoma Lamek Mufushwa anzi simavhi muri seiko henyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Darengwa uye Concord neFalkram of the pith. Hey, ataura chirungu mkoma pana. Business account, arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chengeta kubva munezva kawanda zvakaipa. Zita Howard people's darling dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi, arikuti chamisa na ED. Ngava taurirane. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kudanhaurirano Deben Chawanda arikuti I'm watching you live from Pretoria, South Africa 2019 yanga isina kumira mushe tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina kola ripo
Solomon
hello kola
Makadiko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutawara nanu ya jemuri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwa kadiko ku France uko mkoma Solomon?
Ku France kwa kana kazikuru.
Ehe, tipeo maonero enyu, yanga ya kadiko 2019, uye jemuri kushu wira jipi 2020?
Maonero andaka ita 2019, angari makata chaiwo chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsokutobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo matambudziko ekuchinja kwemaresi emari matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or suddenly. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even ni ma institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa. Maybe taura yenyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanya kukosha maybe tingaibatsira apa ndechekuita maybe a dialogue between different political entities so that maybe they can come up with a meaningful solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka mhino kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya, vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera kwaMudzokomba.
Aiwa, tinotenda, tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kuva vari kumasvingo uko.
Handiti ka.
Ehe.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakaike ku Donald Mambo masizo kutake silomunye ukusecingweni kodwa ke ngicela ukubala message yodwa. U Giant Nyati uti salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima kwenzakale lo nyaka ngo 2019. Ku 2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uti litshona njani Dube ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabo njani izanu sabuza asibonti kuyaphumani. Kwabela kufana nje. Wiseman God knows Nyati uti ngona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng Hillbro ngiphuma eKZ eMapisa kunjani lapho khona kona ngapha mfowethu. Uza Madube uti Zimbabwe will never be alright kusasa kumbe nini izalo nqa sabuza utatendela uti hello bafowethu. Yes, Dr. Snow Donald
ai wathi no kuchingamidza iyi muchirongwa mukona koma Donald Mamboma.
Eh, ma tete mavela sina mukoma Gibbs mavela sei
ai wata square ta right inzwe ndezvipi zvakakubata iro gore ra 2019
iri. Ah, zvimwe tingataura zvisizima tinge gwenyika kuti
nhare dzenyu manje mbofamba ifamba itoni.
Halo.
Eh, nhare dzenyu hamino zvari kuti asifamba ifamba imbichana.
Halo makudzimba.
I regret to go call you back. Isai yenyu phone pass u call you back.
Alright.
Yeah, sorry mambo masiyamkhona so mambo mabhele kutale khona lapha. Yeah, sibona ke uSidney Ncube uthi baba Dube ngibukele ngikhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi layo khona mabhele iUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfaniso yakhe kuFacebook engazani seZimbabwe. Bengani ukugada inqola fowethu. Unjani lapha khona khona ngapha. Eh, siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semdaweni kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mogova angati ndifonerei tukuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndo vatanga tukubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei. Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawa kuti mundifonere. Please ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg. Morris Muhlanga ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzamwari kuti tigone inyasha dzamwari pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please. Parizvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu parizvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema asi pari zvino pane mutauro wekuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupa iye nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi pari zvino gafa iranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC asati zvazikanwa kuti zvichaenderera mberi here nekuti vari kunzi album ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika.
Toke uchaizelizve nhero mandla mukwanazi kuti sakuona Dube zikesa kukhuluma ngawe kurapa uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz shortwave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. Zapinda futi, 909 meter wave frequency and 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. I think on Zwile, Knowledge Mkizo Ncube. So in our phone, we'll see you soon. Nandinje, hamba konapo, sizo tuti unjani. So, okay, siyabona ke kulaba abantu abangenayo banengi sibili abangenayo namhlanje. Lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer kona manje VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So, wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola silotha futhi sicinge.
Hello, caller. Hello. Ai wathi what did you say nani uye zve muri kupi?
Murutara natafadzwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadi ku South Africa mukoma tafadzwa.
Aiwa South Africa kuri nani atete.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshwiro yenyu ya 2020 ndei.
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 yanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kuna uko kudai dziri kuti pamitoro mihombe chaiyo chaiyo because kubva pane zvese zvavanofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvavanofera vachiita ndo unofanira kunga uchita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zano. Saka pa 2020 apa zungoona zvakaoma zvakadaro shwiro yanga yedu yekuti dai vari kutonga nyika yedu yezimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yezimbabwe tisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kuno kuzvinotaridza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira.
Saka munoona sei 2020?
2020 kana tichitarisa tiri kusaidi rekuno kusouth africa kuno uku tinoona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda but kana tiri kumusha kuzimbabwe haya ndiri kuona vanhu vachiomerwa because tikatarisa mvura chaiyo chaiyo yemudenga haisi kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi asi hope ingoripo mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita.
Pane hama neshamwari here dzamungada kumhorisa?
Ya ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maoveni Nyamukubva ari parusape apo. Ya ndofunga ndiye chete.
Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Notenda.
Bye bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says I'm watching you from Kokwe. Kokwe Pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, Linjani Dube, libo dala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys sizayidlala mfowethu liyakho sizayidingadinga khonapha ukuthi nxa iseduze siyaphosela nxa kuthi khatshana ngazani kuyasiyehlula. UTylan Bings uthi watching from Ndola Zambia. Ye kunjalo ke sesilophoni Ndlovu ecingweni baba Paul Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani mfowethu?
Hayi siphile mfowethu akutsho phela ukuthi umnyaka ozawubona njani
Mnyawaza, mina ngendlela engibona ngakhona angiboni change enkulu engaba khona ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyawaza sikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12 and mawuthi yabheka isimo sisatshona phansi so akula mehluko mne ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela i-change into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo than ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So ukuthi ngoba abantu beZimbabwe bahlale phansi bahlanganisa amakhanda babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha abangakwazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe ngoba okwamanje omunye udonse esiyale omunye udonse esiyale ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana naye. Into esosana namanje ilokhu esikwenza ukudlephana thina singabantu singabahlali yabona. So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi i-attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile. But ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi isi singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okuthoyo ukuthi i-change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho vele
i-change, ya i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina i-Kaizer Chiefs ngokwayo ayila i-change. Msakazi khumbula ukuthi from 19 amtsho lobo ungazalwa or wesizela don't know most zibe umncane from 1980 how many years now do you mean ukuthi usazoba le-change as well as Kaizer Chiefs ukuthi ngakuyihamba ngenyawo?
Yeah, I think ngo 1980 ngase ngilama 20 kona manje. Ngase ngikhokhe blind.
Ukuthi ukuthi manje sizophuthiye kunjalo. Uthiye kunjalo.
Draw point. Ngibonga kakhulu.
Hayi, yabonga nawe.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi. Mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lekho ngo 2020. 2020. Ngilakhe mkulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathi nokusasa eh?
Yeah, ngibongile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a caller. I understand we have Agnes Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Sina nemurai tere sisa mave mamuka sei nekuswera.
Aiwa ata swera kunokuya kumatutu saka ata swera edu zvakanaka. Tipewo pfungwa dzenyu 2019 yanga yakamira sei?
2019 yanga iri nani zvayo. Kune atini tinoona sekuti yanga iri nani kune suvamwe vari kuno because tiri kuno South Africa asi kune vabereki vedu vari kumba hazvino hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Kwa 2020 mnaiona ichizodi?
Naone rangu pana 2020 hapa zvakuto ratidza kuti tiri kunongedzera kuti zvinenge zvicharamba futi zvakangooma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu nekuti maonero andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Nawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa rozhinji nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage pamwe kutaura kuno tese tingadeita kadzokera kudzimba takushandirawo mukunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga netseki semanetsekera atiri kuita nokuti katarisa izvozvo izvi tisi nemaomero akaita zvinhu chikafu kumusha tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
Takatasa 2020 denda iwa namuka na wakuta urane urumi ende. Anda ikuwa nisa uti ndiwa uta uriwe kuti. Ile wakuwa nisa uku ita serious. Wauna wakuta ambura kuruku ita arushinji. Nekuti ngawa satarisa kuti lari paduze na avu lari kuti sunu sakanaka. Nekuti maoni na ndri kuita ndi kuti avas kutarisa rumwe rushinji rwese. Nguwa iru Zimbabwe yese. Hei wakitarisa rushinji rwese ka. Wangade wakinyato unota azeshuwa wanu wari kuti neteka. Asiwo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo, vari padhuze, vari mugovernment imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei. Saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ari yari ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta.
Aiwa chikwasa yamane shamwari tinzwi.
Aiwa ndinotenda ndinoda kukwazisa hamane shamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera ndichiti mhuri sei ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe ndinokutenda ichose
aiwa
ndinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra 2020 rambai muchidzoka ipo panapa.
Aiwa pano handibvine kuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndopanotaurwa nhau dzinonyatso kufadza dzino dzisina kwadzakarerekera.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Ndotenda.
We've got ZANU-PF Central Committee member right now. We've got ZANU-PF Central Committee member right now, and that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls, is attending a carnival, so we have requested him to join us for only a few minutes, and he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that I wish that people would come to the table now. We've identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together, irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party. Let us come together and put our heads on the desk and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Ye kodwa ngisindebeleke sikubuze khona pho ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe lingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo. So wena ubona ngani guquko yangkhona iyavela ngabachuma?
Sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe lami leZimbabwe, izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile. Also kuzaba yimpumela ukuthi ngiyafisa ukubana umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe bebisa khona ama-solutions esingakuthi sihambe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo. Singavele sikwenze lokho singakhangeli ama-budgets wagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo. Ungabe ngweZANU-PF kumbe ngwe-MDC kumbe wangabi, into eqakathekileyo emqoka yikuthi silomongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyasabela afike. Sefikile endaweni eziningi, simbonile koBulawayo ebuya wahlangana labantu abamashiri society organizations labana ebakade ngesikhathi sabomgabe vele kwawuyingwele engonyama kungabonani kodwa yena simbone behlala labo oJenny Williams labana abehoza namanye amagrupu atshiyeneyo enzama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho. So u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi wona wonke umuntu kazizwe elelilungelo elekufanele ukuthi wona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kulihlupho lezi esilazo singavele sikwenze lokho sizabe sesithuthukise iZimbabwe.
Yes,
ukhulule
khonapho
umbuzo nasona ukuthi ndokho akati kwakamira sei kucarnival kuVictoria Falls kwamuru.
Andisho carnival hangu inirukumusha sikuita amena kuti mishona inoziya tikuedza kurangarira magamba yedu emhuri yedu butVictoria Falls ndambopfuura nako badhizi nekumusha kwanandienda aiwa vanhu vari kufara ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit yacho was very festive indeed and we commend that vanhu vechiuya vechipara kudaro bari ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu but mangwana nditaedza kuti pame ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuVictoria Falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Yes, I want to call it. Bye bye.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Truxora Nanui is a Murukubi.
The good South Africa, I'm not a lady.
Tower 18 is Hong Kong.
I didn't know I'm going to go to the mirror. Jacumusha could see the mirror. Sakanaka. Unge ZANPF NMDC zvasangana zvataura kuti pane maanza zvipape kuti nyika iringafamba zvakanaka. Saka pane need yekuti patipave nekuzvinini pisa zvakare kuna vamunangagwa vagare pamwechi na vachamisa zvinhu zviite zvakanaka bhozi mamirira zvakaita zvinamira zvakanaka zvachose.
Makakwanisa kuenda kumusha here pakisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas ndiwanzoenda kumusha every January. But ndakandiriko ndakaenda kunhamu yasisi musi wa6 kana musi wa19.
Aiwa nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. In fact ndoda kungoti ma main political actors munyika medu I have a more progressive because my problems are standing and no longer going to be political level. This is number one.
Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato, nemusikana vandakasiya agere navanonzi Roslini Mpindu.
Matimudzimai wenyu here kana kuti?
Musikana webasa agere namai.
Alright, okay. Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamuri.
Bye bye.
So it's good that he can still remembers that there is a mate at home and they say
yeah, inspiring indeed, yeah.
Unkosi nati Chingandebele uti siyabonga Studio 7 ubalani umnyaka ka-2019 belisethulela indaba zeqiniso sizahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Chingandebele. He says thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got uJohn Khumalo. Khumalo kunjani? Uyaphila Khumalo? Sondela efonini kuye. Sondela efonini Khumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami uzoba nzima kakhulu. Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kusuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu ene nala eSouth Africa nakuBotswana lapha. Ngiyabona ukuthi kuba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kube kuya ngami nga abantu bebambana. Bazama ukunqanda ingozi le ezayo ngoba la South Africa akusaphileki. And then ebutwana nako akusaphileki bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi. Kube naleyo msebenzi ayikho njengamanje akusena belungu la South Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu. Ivijana le esele yabelungu baba bambe inkunzi baba tshontshela baba bulala nami bayaphuma futhi nawe uma ungumuntu omnyama uma ungathi uvusa ikhanda uzama ukuhluma bakubamba inkunzi bayakubulala manje kuyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi thosela ukugcina ke baba Khumalo.
Ya elokugcina nje engingakusho ukuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyakuyela akujiki ngoba impilo khona lapha njengoba ingasekho nje sokukhomba ukuthi asibambaneni sibuyeleni ekhaya kusesenesikhathi silungiseleleni ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lana ezokupompa amanzi ngabe siyazithenga sizise ekhaya zona lezi ngoba belinguma bephuma eplazini lapha bazithengisa zisatshiphile sithenge zona sizise amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo sibonga kakhulu ube lomnyaka omuhle omutsha omuhle kakhulu wa.
Ngiyabonga baba ngibonga kakhulu nami ngiswele imilomo ezinkulungwane Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88
yebo phela
ya manje yabuya yangilahlekela manje sengiyitholile ngijabula kakhulu uma nisekhona.
Hayi Jova mfowethu siyahlala sikwethulela kumnandi.
Awuzwake ngibonga kakhulu.
Hey Khumalo baba thank you so much that's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa because in South Africa, he says life is tough. Now people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
We have Mkoma Donald Mamboma back again. Tokuchingamidza ine mufaro Mkoma Donald.
Hello, Titi Mavelas, na Mkoma Mavelas.
Aiwa, ataswera. Motipawo maonero enyu zvizva kakubata I 2019 iyi atakusiya.
Chinhu chakanyanya kundibata Titi Mavelas. Musi wa 23 January, gore richitanga iri. Kusiya kuti kurashivwa kwatakata nawo mutukudzi kwakandigwadza zvingaitika. Zvino ndombofunga kuti koi mwari wakafunga sei asi kutonga kwavo hako hasina zvatingaita ndozvinja ndichakanyanya kundibata zvakanyanya mugore ratasiya iro kurashivwa takatana samanyanga then ndozouya hedu zvimwe hatingati hedu kufu hatingazoti kwakanakira pana nhingi kwakashatira pana nhingi kuzosiyawo kwatakati vana vamugabewo nezvimwewo zvakaitikawo mugore rinoi asi chakanyanya kundi chinonyanya kundineza naizvo zvino kushaya kwati kurasirwa kana nasamanyanga kwatakaitiwa hapo ndakagwadziwa tete mazira kandiunyeperai
aiwa pakanaka pakadaroenawo
kuzokutambura kuri kuita vanhu munyika tete mazira kana indication yekuti gore rinoteerera nasida kubata mangusira mangwana izi hapana pichatati yachinoratidza kuti ringava rakanakira vana vezimbabwe nokuti zviripo sofaka hapana chati yachinja nokuti kana zvinhu zvakangomera zvizvi hapana chingatipa hope nokuti maitiro atazvingoita zvinhu ndiwo saka hatina exchange yatingatarisira at the moment ndinatongoti gore risiri kupinda riri tiringopinda mugore rakangofanira tabuda kana tiringatita wese nokuti hatisati takwanisa kuti tizive kuti zvainyange kutinoita ndezvi tinozviziva but hatikwanisi hatina chatinokwanisa kuita kuimplimenta kunyange especially vakuru vari mukabhineti ndakambokuudzai ndichiti ndina sekuru vari mukabhineti yamunangagwa vamutodi deputy minister of information. But zvavanenge vachitaura zvari kuda chitaura unonyatsokuona kuti zvinoshuvaka yafa kuti tiinde kune chiedza kana kuti tisvike kugenani chaiko chaiko tichiri kure tete mavhelasi zokuti zvinotoona tuti haa kwatiri chaiko chaiko kuti nyika ikoti ndiani akauya zvokombita nedzimwe nyika mutadhichana kupasi rese haa tiri kure tete mavhelasi ngatirege kucheza hatiri da kusora kana kuti nyika yedu hatiinayo patrorism but zvatiri kuona chezvegiraundi tete mavhelasi hapana kana chingatipa hope kuti tingati gore rina 2020 ai zvingazoitika zvino kana vachingotaura kuti Poland yacho vachitaura vachinofidha hove dzavo kumba kwavo kukiyevhu kuti kupurazi kwecho haichasenge nhimbe kudaro hapana chinobuda tete mavhelasi ngatitaurira nechokwadi achiputuka
aiwa mashoko makukutu chitaura yenyu 2020 makatarisira chiimva mamhorisa amanesha mwari.
Ah, ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhurirawo midziuno tikona tikona sakana kuri chekuru South Africa. Mhm. Uma sezini savari kunoko vari kuti varuda kubva kubvisa renonzi Border Management Authority.
Mhm.
BMA saka ita yi bill rada kupasa kuparliament kuti pa border pachinge pa bviswa mapurisa atinoona vanhu varoshanda pacho renonzi border zvekuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachanda ipapo.
Mhm.
Uchinzi kuda kutrade ndena kuti vanopinda munyika muno South Africa vachibva kune dzimwe nzvimbo like Zimbabwe inenge ichitamba nevanhu vanhu. Nyingi yako limita maitra maoni wando zita saka ndongo kumbira wango tide kuruti mwari wango tizwao wasa nyaku zo omesera uweo zimbako watu wamele zimwe nyika kutaka shoko wadi au zimbako pachayo pachayo kuchizi mdiyala musha wango wako kutuku zimbako kutu wani ama nende shumila rekeri kwa hizi Botswana Amerika kwa muri koko kuritie mkana wefa musha wango wango pati kutaka shoko wadi musha wango wango milio mzimbako pati wani umu munu anenga rizi jaya spora saka ndoza ndongo kumbira angu tude mwari papa panyaye ruta kwa na wamita na Dr. Aaron Mutwaleri minister for home affairs wa rikuno kwa wani wazati waka simba ninyaye ayo rime mdongo wa mshari kurangara wa shiri kuhewo zila ipo chara kutu mazimbabu genzaa sasa zipata la shiri nao wako home affairs kwashu saka wana kumbisa nene onzi border management authority kuchipa border pangu pangu jitua wanu vantu kwa yu wana tausefori kutoja yana mapurita tino wana kaputu saka ane ngawa ku like ane ngawa ata wani ufu ane ngawa yesi wana kashana mapurita wana shiri kwa taku department wana ngawa ata wani
aiwa machoko makuku tuchimhoresai hamane shamwari
ndoda kumhorosa vanonzi vazhiwayo vari kuenzi kusondisa kuno kurasibed kuti tiri mukuru westudio sesion vamota vana nemakusei vachiindi kuda kuti posevo chingoiio sesion zvozana takatanga kare plus hai tava mhuri imwe chete plus ndofarira hangu studio sesion inhepenyu rinoteerera vanhu vakabva mumaobed venguva yekumasvingo vari ripota vakanyora ini mushure ndamba dzangu dzinengwa kuti tikutirawo reporter province yetu tsara kukati mukoma gandiri maramba saka kuteerera kwamaita ikoko kuva inhepenyuro yandiona kuti hai nhepenyuro yakasiyana nedzimwe nhepenyuro dzandoziva
ndoda
kumhorisa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorisa vose vanondiziva nevateereri vese vestudio seven ingoti
aigorera
2020 rakanaka
aiwatvestudio
seven mukoma jonga kandemiri ede mavhera zinochanga yauye mukoma chris gande mutungamiri ngomo mike hove tatenda gumbo chetesa ndechiri kuchanga vese vanhu vandasiya ndimi yake nevamainjiniya nemaprojecta enyu nokuti muve negore rakanaka nokuti munoti muno makashanda zvakasimba chaizvo
aiwa tinokutendai mukoma Donald munotipa manyemwe munotipasa manyemwe akataura samanyika samanyanga wamaa muri kutaura muchakabvu
ndinofara nenhepenyuro iyi zvekuti handigoni hangu kutenda tete mavhilazi ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotoramigwa ndotendawo ina maripota yenyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma loida mumoyo mukoma taurai shava mukoma toma chiri pasi mike okari yatisingakanga udzigi king galu
munovaziya vese shiwa muve nezuva rakanaka navo vanofarawo nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takunokuzoenda ku2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020 saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vakatanga vana mukoma reichoto vana the late Caroline Gombakomba tinongoti mweya wezoro remugware nhepenyuro iyi nhepenyuro huru da vanhu havangazivi
aiwakuti
munozoita munoswa muchatsanangura kuti yakatanga sei
aiwa ndimunee muripo paprogram ndimune muripo ipapo musi iwoyo muve nezuva rakanaka.
Thanks matabasi
babai.
Yes, nokumbulani moyo konapa ke studio 7 VOA ndebele ku Facebook page ukubulani ke ukuti abantu bebulawa kunje bebulawa indlala lokunye nje ababhekane lakho kambe libona kanzani kungaba lo tshintsho yini okuseleyo ukuthi nje MDC Alliance lezanu PF kumbe sikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi sokuthoke silobaba lapha ecingweni wathi sizuthi sitobani ye mfowethu kunjani
halo kola tiripo makadi tikutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura naWashington Mabizeni ari muPretoria South Africa
epitoli kwakadiko kupretoria
kupretoria kunenge kuri nani
taurai tinzwi
gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaro kusika Paris ino pakupera kwaro kaingoita kuuraiwa kwevanhu kuita seuye zvino kudhura zvokuti takazototiza kumusha kumunana October ipapo tanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti heshi tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Mm-hmm. Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe unganisoluhambile mavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Meluleki Ncube, kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hayi, eThekwini ku-right ibhodi njani?
Hayi, mbijana mfowethu. Ye, ubona njani umnyaka obuyayo?
Eish, hayi unyaka ozayo mina mangubhekile ayikho into ezoba right.
Mm.
Ayikho as long bengajintshanga ihulumende.
Mhm.
Ayikho into ezolunga eZimbabwe. EZimbabwe abantu bayahlupheka, bayathaywa. Ah, vele kuthwele kanzima. Sikwamanye ama country kanje. Ah, vele akulamsebenzi. Mina ngazi ngishwa abafriki. Kanti yona uhulumende cela lisidlulisele yona amazwi la siwakhulumayo ukuthi kabantshintshi ukwenza basithole beyenza imisebenzi ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizothola imisebenzi.
Ye, sizazama ukuthi sibatshele khonokho-ke besilobaba uchuma khonapha ujoseph chuma webandla lezanu p f uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza into kube le nguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganikulwa basebenze ndawonye, kambe ungabavumelana la ngakhona kuyini?
Ye, ngingavumelana naye nalokho.
Mm-hmm.
Akubanjwani eZimbabwe sikwazi ukusebenzisana sisizane lapho esizana khona. Mm-hmm. Ne-government. Nayo i-government ayithitha abantu ngendlela e-right, ingatshaya abantu, ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho.
Mm-hmm.
Ingakhipha amapholisa agcina ukuthula e-country. Kodwa kakubanjwani singabantwana beZimbabwe sonke sifuna impumelelo, bengazicabangeli bona bodwa.
Singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khonokho-ke khomisana umlotha.
Yebo, asihamba neni singamaZimbabwe sonke.
Kwenzakala khonokho njengoba abanye bedosa besiyale, abanye bedosa besiyale, abanye bathi bale Pollard, abanye athi asingeni ku-Pollard yangikhona. Heyi, kunzima mfowethu.
Akunzima mpela, akunzima. Lami uma ngibhekile le ndaba ye-Pollard, mina ngicabanga ukuthi yinto yabo nje abayiyenzayo.
Mm-hmm.
Yokubhayizisa abantu nje kuyinto yabo ye-ZANU-P F abafuna ukuthi bazibone kona kuyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka Ncube, sibongile kakhulu ungadina lokusasa. Ube lo mnyaka omuhle omutsha, lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu.
Hayi, siyabonga.
Kulungile Ncube, bye-bye.
Pana Shepherd Mbanga, I'm watching you from Bulawayo. Makadiko Memory Zulu, I'm watching you from Cape Town. Masikota seko sismavi. 2019. Anga sina kumira mushe ne mamiri rakaita zvinhu kumusha. Anzi kungo shandira ma fees ne food ne transport. Anzi zvevari kumusha. Apana chatakaburitsa. Blessing Kamusiriro. Arikuti Manero akanaka. Charles Mangozho. Arikuti Zanu PF. You never solve anything. Anzi ndozviri kunetsa. Joel Muungane ari kuti vanzvadzi nabhudhi muri seiko, inii ndakarwadziwa nekushayikwa kwavamutukudzi. Kudyiwa kwenational team kuAfcon uye kudyiwa kwecaps United. Disciple Gilson Madanira, Sister Mavi and your team, well done. Anzi na disciple anzi Sister Mavi and your team, well done for 2019. Boaz Jayagura kuti tete Mavi ko vamananda vakaende piko, hatichavaoni pano pa Studio 7. Ai, watishaidza kuvatsvaga kuWhatsApp. Top fan yedu Wagona Chitova ari kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi, ari kutaura mukoma Donald vabva pamhepo. Luke Samuel Simango ari kuti muri seiko tete Mavi. 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna March. Aiwa, nemakorokoto. Ndiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano, ari kuonawo nesu pano. Tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko, uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu. Tinoshuwira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share, kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai.
Yeah, unjalo Chris Gande nxa ulalele konapho share phela kwesindebele konapho ukuthi sisebenze fowethu. Siyabonga eGande esitshela. Yeah, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfone line kula manje. Singazi 260 ngeZambia mbona ngani. Uthi ngani diqoza kamaqeda amasuku. Uyabhala lapho uthi imsebenze emihle iyazivakazela, ayigangasela, iyazigangasela yodwa. Ayinxuswa emuntu. Kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni. Signing off is Kip Stube in Washington DC saying good night Zimbabwe. Have a nice new year.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying hopefully we'll see you in 2020, because tomorrow we will not be on Live Talk, but 2020, let's meet again. Bye-bye.